Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro ye na udzedu zanasi mufuro kuvumbi 24-2017. Mutungamiri we MDCT iba Morgan Changirai vanotaura pamusoro pezvibvumirano zvavakanyorerana pasi na amai Joyce Mujuru na va Walshman Ncube. Michina yekunyoresa kuvota yechizvino zvino yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandiro ayo vana vechikoro vekumabvuku vachivota vachishandisa michina iyi. Dunhu reManicaland rinobatana nemamwe matunhu ezanupf mukuti murongi wemisangano vasevia kasukuwere vadzingwe pamabasa avo emubato nemuhurumende. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinoreva kubatana kwakaita vatsvangirai amai Mujuru navaNcube svondo rapera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.